kwazi mhuri yeZimbabwe ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tiri kuHarare tichikurukura nezvemusangano wevechidiki wakaitika svondo rapera, musangano weNational Youth Indaba. Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko, tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko, tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko. Musangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry. Nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko, umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu. Ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere. Tonde tonde wapinda muchirongwa, tudzewo maonero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay, ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminister vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti minister wefinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu, vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabhanki tinogona kuwanawo mari sei. And tabva taiswa mumadifferent sectors anocontributa to the economy, papa neyemining, yefinance, yeentrepreneurship, yeenvironment, yevolunteerism, yetourism. Tinofara zvikuru nezvaitwa minista nekuti vabva vachedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right, mataura kuti vaMutuli Ncube vanga varipo, nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu anoti maloans. Ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata ndisati ndasvika pavari papo. Pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloan. Kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndichakupa example yekuti seninoita zveprinting, ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting, muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kuti panga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya yejob creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese. Tatitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaoffices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaassistwa kuti kam tida kurima, right? Mune idea yekuda kurima, Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neminisita kuti muchanoda kunorima papi, muchatrenwa kuti murime papi. Ndechokutanga. Chechechipiri, pane maopportunities erecycling, pane maplastic anoraswa akawanda. That is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akawa recycler pakutoitwa mari.
Nemaonero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa. Ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angatiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvangu ndotora pepa ichitongora sambini, aiwa pano umwe anoti right, kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler. Posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser. Posvika umwe anoti right, kana mari advertiser indozoritora ndokubetsera kuti mari yenyu moibhenga sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko, tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mhuri yeZimbabwe tiri kuendera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusechipiri. Tiudzewo maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo paTwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei paTwitter @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonero enyu pamusoro pemashoko avaMnangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Ndaba, nguva ndiyo yapera. Ngatisangane ine musi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuoneka ine mufaro, ndini Mike Hove. Bye bye.